Rogers. Good morning, friends. It's a privilege to be here.
Ndimacheroni tikonani, ndizvabuduva pano ano macheroni kachumira murene. Naona rikupfurfera chipinga chakwina.
I was just back in the
Ndouya murau ka zera vari chizvibidza office ya madikoni. Une havana vari kodi zvino. Naona ndova ndichikwamba na mumwe mufumakadzi mutugu na mume awe murau apo ubva nge Joliet Illinois. Unondova ndichikwe erekanya uri uyo musidzana utova chibveredzo chabudi hani chachiridzi chamudzimu. Unji ashumona na hapare amudiva utova chidhakwa. Rumwe rushaka ruvinga manda. Muchitori chova chisatu bvera kagara. Kanosvikana machironi. Uruzoraro hani musi achibva ka platform. Murena vomudzimbera zvichizvavo zvote zvokakeyawo na zvine zvakoyoitea. No, avaka platform achikurira na upembera ngauri mudzimu omuchidza ubvaka kavida lazvidhakwa. Uno mufumakadzi ayakaya naone atomorira. Uyu ni mwana nyana wawe ndi atenda ova aene ova dodonga manda. Uno ni adhiva ngachiridzi chamudzimu uyo musidzana ovidzwa ndi atenda nga vusiku vunotevera Rosela avidzwa. Uno musidzana ubvaka uva mudhai apora uno ene na mukara wawe vakorera mafungu madhipa. Uno ubona mufumakadzi afune mutuku anga urosela naone udzudzani. Uno zvino uya thonifeya nga manda una upfambidzi mudini yawe bedzi uya dhiva bhibhiri marugana na vareri vavasadzi. Nyavona uya zvidhiva uri ndi zvimwe zvituvo. Uno mudzimu kumurangira dzikotoni na humwe uri ane vutanzi. Ndi zvavudi udhiva utoda rufuno rwa mudzimu chimwe chipinga riva na zvipfi bedzi ritodo hwareya izvo zvipfi umwe fetu. Ari na saraveresa diabolo udodya izvo zvipfi naone azvishandura zvava chimwe chito bedzi ari radzura na bhibhiri zvinezvo roruga riabona rikuchira chimbirana rufuno rwa murena. Uno handi atenda uri Rosela udofedzisera ojena kamushumo mudhavini umwe fetu ngauri America aikotoda mapfumu madhipa. Izvo ni azvidiva ndi khwine richitanganedza izvo ava vatu va Anglo-Saxon vopererwa ndizvenezvo. Hauchena mapfungo madhipa neamerica yatotanganedza ni wana upeyama utugu zvino na zvila bedzi utofanana musi mapfungo madhipa opera. Uno anikoni vafunza ndingasiyambe navo vangasitende chitu nyavona vatova na kumbiriro kwavo kauomisa dzitoho naone vopera. Uno chitu chinogotevera karuno rushaka ndikaturu rukoyo itanganedza na rovo ungavanga mutsiko ungavanga bhomo yatomo ungavanga matungu mahuru vurwadze kana chimwe chitu bedzi rorugera zvikoudha vazvigidhi na zvigidhi vadhowa. Rofira ngawo murova mukomana Zebel na nne una mukomana Wood richikubva ngei pasi Kentucky. Une ropedza maduva mararu naona rapiranga kamushumo wandu. Mukomana Zebel ari ahuna ndohangwa avo vatu azviva kondei kauno mushumo ane aya kachimwe chipidzovo. Nevabudzisa ngazvo zvorugari na televhizhini dzacho rikutadzwa nga zvenezvo neavona ayo nemaitero eamerica neavona. Rina televhizhini rina cherede inji rina modhoro dzavudi rina mahaya avudi ritoda mini kamureni izvo harizvitoudi ayo nemaitere. Marugana na vurereri vuhote na chijo ine rava nayo na rufuno zvivukati yavatu vauya vakuma neadhiva bhibhiri yo amba uri izvo zvidoitei. Oho voini vavari vabhibhiri ndoni mpfani chichemerera amen na voini vareri murau apo izvo ndizvone. Rufuno rudokonda maduvani aupedza rufuno rune rwadhosara rurote rudova vukati yavanangiwa vavatu vamudzimu. Kutsi vadhorwa na mme na mme varwa na kutsi naone vana varwa na vabhebhi navo pambana nawo varwa nga chavo. Uno rufuno rwote rune rwadhosara rudova vanangiwa fedzi vanangiwa fedzi ipfi nangiwa apo libva ka ipfi unangiwa vatu vanangiwa nga mudzimu. Uno musi Rosela achikonitoporera chitori ngomuruferani asikare ndova ndichikuerekanya uri nga uvo vusiku oamba uri hoitea chimwe chitu. Uno uri izvo zvoambiswa hani vuchironi yavo hote musi achitorarova chidhakwa chokwame yavo asakoni ahuna mahalwa asadhivei madhokotera mana omuratera zvanda hovo usina zvine zvangaitwa na uri hani ubva ngacheno chechikara chimwe chitu chaiteya. Zvino hachena mato asumbedzi yavo onova afunawo musadzi wavudi mutuku wamimwaya furaruraru naone udofira uye rakafumbiri mbiri bedzi ngautori mudzimu omuitera hani zveamuitera naone ubonana onova ufamba nohani. Nufezi ndare, Rosella, ubache shangola sikuwa mzimu ata, chunu chikala. Muna wanga ni abu nandizona. Numisi Billy Paul muruwa ninyana apu mraune abahone. Achi kukume za karata za tabelo batu umubusiku. Odivastuku we abachi kumune ya karata ya tabelo. Na asizwabu di Rosella.
Amen. The Lord bless you, Rosella. I'm sure.
Amen. Murena bani pa tshedze Rosella. Dina butanzu uri izo. Ndo zwi ita uko toda chividzo chichirabhera uri mudzimu amuendedze. Izo ndi utevedza chanda chawo chisashanduke. Oh, izo ndi zwavudi.
An awful proposition put before me this morning.
Ndo vana kumbero isiyavudi yavewa pananga no machiloni. Ndi malugana na zwinwe. Rabilioni richivalora miliyoni na ramiliyoni ane akotodo bveredza hapa Louisville Kentucky naone ampatera tabernacle ya dollar za miliyoni 5 vidzi chimwe chitumbudini yangachari ima au mufunzi ni abona ngauraro zenezo miliyoni 5 za dollar ya cherede ine ya dulingana zvino udototi uya kamuvuso ubadela whisky na zvimwe zvingao izo vidzi ukotodo ujenisa katabernacle uitira mureno vidzi ndikurupera uri iya kha vamwe valanda vamdzimu Vane vadhuraro na dzimwe chimelo dza mudzimu pedzi ndi miliyoni 5 dza dollar dzokumedza zvino erekanyaninga izo uri ingaita tabenekele hani niavona uri izo zvibonana zvona kahani Rosella pedzi una chimwe chitu pasi apa chine chaamba zopamanawo niavona niavona chimwe chitu pasi apa ndingani nichidhaka ituku tabenekele yakare vini vatsinda zvoluga apa ungava petu upenyawo hapa kudhani izo ane zviri munhu uri vatu votoda upata hapa petu naone vauita Pedzi ritakairanga urari ni abona ritakairanga urari zvidhuro zvakare zvorava rudzura kazo apo zvova zvidhuro zvakuma zvivhoka tabernacle hapa zvikwira kamudharo naone zvapapa malanta bibiri yanga yodzura yovhura yasa izo kapulipiti yokwamana nasilini naone yavuya murau ina ifikayo nemurena ndozvitava kuti zvicheredza masiyari navusiku vamwe vasadhodha vasitomona chandani changa roera hani tazo ngachikwekwete apa uno chavuya murau zvidhuro zvavuyera murau maimoni azo zvevava vachikotiya uita pedziha vazvitibhedza uno vayapanda neabona neabona ngauraro tochifuna nga urari musi china vatu zvavo petu zvavo namurena wavudi amen zvino namusi rina zvimwe rikotomo svika kakirimu neadhiva murau hamusi mapi ote obviso uno atosara krimu uno erwani zvidya mapi ubveredza krimu neadhiva yone yone krimu ndizvangangomu zvamapi ngauraro rovari kayautoma yauviri naone rikoguma kayavuraru nautoma kandima yavune yabhugu yavugara yaveveru
uno
pfunzo dzabhugu ringadzura nayo kandima nantirwa mimwedzi miraru unorasa kusumbidza kuti bhibhiri yote itenderana ndimana imwe naimwe kabhibhiri nonovuya naerekanyanga izvo hahuna ndimana nanti ine ndingaveya mumwe kayo bedzi ine ngachiridzina tuso yamuya muketwa ine ringatoma genesi usvika kanzumburo nayo hahuna chimwe chipidha chapfunzo chomwari wawo umwe petu chine chingazviita unonga ruambo rwambaro nanga rwadhiva shango ngandira imwe naimwe hahuna bhuku kabhibhiri yomwari wosabhibhiri hahuna bhuku shangoni ndidhodho raro iye mwari wosabhibhiri hahuna chitu dzimbaro dzabhibhiri dzodyiya rutakadzawo nadzindima natswayo nazvimwe zvote zvokunyerera hahuna imwe bhuku ndingasivare ndima kayo ine aisumbi murau bedzi hahuna utangana nakabhibhiri yote naone yomwari wanga vanji vanji vatu vanji nayamadhana namadhana namimwaya yamadhana vukati usadhiviwi chimwe chipidha mumwe oimwara apa naone mumwe aimwara apa uno mumwe aimwara apa musi zvichitanganyiswa zvote zvaita bhibhiri yamudzimu naone usina nanti inohanedza imwe uno hai asi mbaro dhiva shango chimwe chituvo chabhibhiri zvote mbaro zvote zvichimirerana ngandira yone izvo azongotutuwedzwa hatidhivi tutuwedzo nedoividza mini ndotakara zviuru ngayopatuchedzwawo bhibhiri yakare vamwe vavo vari umukatolika muprostente dare atimutiwa izvo nditenda bhibhiri ndizone nditenda bhibhiri naone ndotakara ngamanda udivuri rikadiva na mbopolo ya uzire rakarunuru shaka o ndizvabudi.
Now we're going to study from it, and now we'll turn over in the
zvinorikwegudangazo uno zvinorudovura kabuga ya beberu naone ratoma kandima ya vuraru norosiya ndimana ya ufumi tanu. Uno ni doralo ndovona mumwe muto achidavilesa sikare musi ndichidjiya mangirasi anga uva asuri mato anga hachabona zvabudi kuti ndofirisa mimwaya fu ina ndiyakonovara hapa ngandire dovere yawo kuti ndizvivara kwine ngamangirasi anga nobonyitira peredza mangirasi auvara anenda kutodo washumisa ngauri ndiyakona uzvivara kwine naone ngautavanya mundo awanera zvenezvo.
First, we want a little background.
Zvino chauranga ari kutoda vubvu vutuku ngauri huna une vamwe vatsinda vamukati vashu vasati wana chipida chautoma chabhuku ya veveru. Iwe uvome Cox wodzura wapo magumoni zvoruga ndotakaira umuvona panda musi ndichitoma sakutanzi kachiridzi chamudzimu apa ndimusadzi ane ana pfuko ine yakula chipato chawe apo ndimme akaradzi wood. Muno ndova ndingemi chigana ndina Jean na Leo na avo vachiko rekoda nomusiri ndirani yauya hayani mufumakadzi yamufonera kana ndamufonera ari jena katabhira mautavanga uchitera vome Cox mme avoume wood ngauri pfuko ikovala chipatuwo yonosvika tungwa Lito nahone iyo jena karamba tungwa yachipatuwo chavo ndiyavudi naone yopadharara mamwe madhokodhera oita zvimwe zvitu kayo atozvinanisa naone atoipadharadza vododza mimwe mishonga kayo. Nobamudhisa ubva ngeCampbellsville Kentucky adha apo kana ndiatenda Acton Kentucky udhantapo apo Louisville uitiradzirapo munozoraro vome Wood rwautotoma ndichimuvona ngauri uzotoraro ndiwawe mawawe munozotoraro uzotiwo vaisara ndajena ngomuruperani kuno ndimurabherera ndopurupera uri mudzimu uri udopindura tabera uno maduva sigati ova onobva unokoyo odzurapo ngachiridzi chimanga dzawo uyu ozviita hani kaye nedhoraro ima atikotodonita chone 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 chichagai pfuko yova ikamini kakatumwa chipatuwo neavonapo kaiyo tungwa chipatuwo chawe naumona naapa karambo laramani nitaumona na Lito uno mudzimu amupodza nahasi zvabudi ndivangana vevava vepano sunda yoperawo vovonawo zvemurena aita ngabhono mutu azvoto uhore pano na upofura odzura nepo kavulicheya uno chimwe chitu chambaisa musi yomukara odzura apa naone ari mukomana Brenham ndiatenda ova murati wawe nepa ari ita svitika mufumakadzi wanga una mufumakadzi apo hore parawo mbiru yanga yavava nditama ndinganeya chimwe nachimwe shangoni ari ndichingakuona pedzi azviokanne pedzi zvikamanda anga namanda anu kurabhira uri mudzimu azviite una mufumakadzi wachihore ooma chanda ooma mulenje zvivonana ngauraro huno hoi munna zvawe zvova zvohura upfira zvauyo ngauri uyakonoima naone uyakono uchimbira situku pedzi hoi munna uvasakoni naoita izvo huno amaruvi rutsinga rwautika ruurwane roferera mayo navamwe vanji vova votenda mulandu nokatolika yamurumira hapa dhokotera lakatolika naone mutukana wawe ndichiipenge St Minrad pasi ngejaspa Indiana pedzi izvo nouveya miteo kamubvuseredzo ine yakuudha pasenepo nomusi achitakuwa ari pedzi atikoni aravelesa ari ei ndiyakona odya unga hakoni uvoona neadhiva noaravelesa nta unozosvikaitei aimisira tho yawe nta noenepo ova achikona uchimbira nauvoona achimbira neeneyo pachisi ngaene mune unobova vava purezidereni ova wachavubvo uno aamba neerekanya uri izvo zviitwa ngapendekostal apedzi kana vatu vakuketwa vayakonohwerera nekukaka vayakonohwerera musi vachivona chimwe chitu chichitee vachikuvatedzana nauwerera achimbira achibva nautsa nazvitepisi atyokokodza wiricha yawe achichimbira natsinga yautika dzobva kato yawe erekanya ningazo achikuchimbira kunga rine nainu richiraro o ndiwavudi. Zvino Pauro onwara bhuku yaveveru unoka umwari wabhuku avaiveru oinwara unopanda musi achinwara dzibhuku riwanurusa zvino rikouya ino ndikilasi yachikoro chasondaha naone ndidoringedzoraveresa nausajiya chipinga chirapfu uno musi richikouya ufara dzichumero udziisa panda madekwana namusi murena chifuna.
In the book of Hebrews and the rest of the epistles of Paul, who was Paul?
Zvino kabwe yaveveru naepistola yote yapauro pauro vanyi ova muveveru waupfurupfedzeri muchudheni nawo nemuchudheni muhuru watestamende yakare unoofunzwa ngamumwe wavanna vakwine vaduva lawe mumwe munhu ambudze urudzina lawe ndinyi Gamaliere mumwe wavadzidzi vakwine vaduva lawe uno pauro dzura minenjeni yaGamaliere una zvimwe zvitu marugana na une naya hone chividzo chine najena chone nazvine mudededzi anifunza izvo nova nichizvidiva una zvimwe zvitu marugana nazvo zvenezvo ri teowana zvekwine zvine ringazviwana ngauraro rikowana zvakwine usingauri una nyambedzano nazvimwe bedzi pfunzo yavukuma yabhibhiri raveresani chimwe chipinga musi israeri ichikoteya uyasogani namumbi unovova vogamba rwamaduva sumbe unovaperwa ngamadhi unohotomo urova vari o ari rwovona muprofita tsini uno mumwe wavo ari rinaye pasi apa Elisa ashira madhi kazvanda zvaEliya neavona ubadhekanywa hawe ngamamwe maipfi Elisa koyu uye ava nenyambedzano naEliya ipfi ramurena rinaye neazvipfa nofunzwa zvone uno ari upano karitsire pasi umubudzisa ngauri mudededzi wavo hova uEliya nawo neuna pfunzo yaEliya ngomu hawe neavona uri zviita pambano ipiyo zvotoraro rikutodofunziwa
Paul had the teaching of Gamaliel and Gamaliel was that great man who made the choice.
Ngauraro Paulo ova nafunzwa Gamaliel uno Gamaliel ova ula munna muhuru weaketa ngauri ava muchudheni uri musi izvi zvote zvichitomoite yakachividzo chauranga ari risongoveya zvanda zvasvikaizvo varatu ari hazvisi zvamudzimu zvidosvika magumoni nahozvo raro bedzi ari hazvi zvamudzimu naona rarwa nazvo ridiwana richikurwa namudzimu neavona ova napfunzo yavudi pauro takuwa pasi ahoi muna naone azvidiva uri pauro ova mudededzi muhuru ngauraro limwe dhuva ngavungoombiruni atovora chividzo achikotseda pasi iyo vafara zvinokarije zvimwe zvepauro hamba zvituku musi richi rarowana muteyo washu musi yudhasi achiwa ngaupfuuka mulayo ngarufuno rwachedede naudhihudza vuchiro awa kachiridzi naone aya petu hawe uno vafunzi wavari hutiyo vana vafumi mbiri
and the church with all of its dignity to show you what the church
unochividzo nachirunzi chote unisumbedza uri chividzo ndimini nachirunzi chote chamanda acho odzi chikadhitaira ngamaira dzamiliyoni kavukwini hacho vari rikoteuraveresa mumwe vukati yasho ndinyi ani adhodya vuimu unovaketa ngaumvata matiyasi matiyasi ndiyatenda kana matiyasi matiyasi ndiyatenda unoene pevamuketa hone nahone vamuveya navafumi mbiri navafumi namutii zvezvaita uri vave nafumi nambiri hauna nachitii chaaita ndienepo pedzi une dzina lavo lambiwa kamamwaro icho chova chichividzo chichikudhiketera zvinovoerekanya uri ndinjinga hazvitimatimisi ndimunna wavudhi ndimuchudheni otaripa upfunzeya ndimuti wavudhi udhodyiya vuimu wayudhasi naone ava mutii washu bedzini adhiva chimwe chipinga mudzimu uita zvimwe zviya takupfesere kwashu udhiketera hotsirupa rawo ngamaanda zvino mudzimu ovona muyudha mutuku waningo ndapfu odharawo mbiti yauya ngahune araro namulomo wavo wokombamechera tungo ndidotsera pasi ndafara mumwe namumwe wavo ndidovaposa kuti ndidoite izvi uhwo hwovo unanga mudzimu vamwe vote vodyiya chikora namudhiplomati izvo ndizvo chividzo chaketa neavona ngauraro ani dhivi uri uyo ari kaaleta ari ndinyi ani dhivi uri uyo ane nakota nzira ndinyi ari kotoni kana henepo une havahoni zvingavonarasa mumwe wavukoni ndeve dzavo dzokerukana mato wavo osongovera na pedzi ani dhivi uri uyo ndinyi nesokomvata ndizvo nezvo pedzi muneni pfi mudzimu dyiya uketa uno mudzimu aketa hoi muyudha mutuku wambiti kana muketa zvabudhi budhi ndira yawe ichitsa ndidotsera pasi naone ndavawana ndidosumbedza zvine ndaita ngauraro uno mudzimu amuwisira pasi mudzimu ari uyo ndiuketa hanga nepo izvo zvingasive kutsiruka chivido munandu otobora chivido ndimunna wamumburu bedzi mudzimu odiva zvezvava zvinguma uyo munna nehabona zvine ndamba ngauraro paulo ovana chenjemo ndivangana vane vatenda uri chenjemo chidanga chandukiso ngango araso muraro chidotimatimisa chandukiso chandukiso idisa chenjemo munonenge asi zvivechere zvimwe zviito zvino zvimwe zvipinga ungava uhwerera zvimwe zvipinga ungava uamba ngadzi ndimi zvimwe zvipinga ungava uliina zvimwe zvipinga ungava ugomera ani dhiburi ndimini zvenezvono sengolingedza uzvimvata vari mumwe namumwe wavoini osumbedza vukaki voini vamethodhisti navoini vabhaptisti navoini vanazarini navapentekostala ndonovona vatu vachihwera uye ngaone vangahwerera naone vatsva mutsuku manoni anu ara vachingararo ei muna wanga ndonovona vatu vachiamba ngadzi ndimi vungaushera nawa kachinepi chomawo nanavungoo kavulena ugoshenga fora kaimwe tungu ya mulomo naone vatumura gurukuru lanu ara vachingararo ndizone ngauraro izvo zvitu azongo hauna vutanzi hauri ngazvisumbedza fedzi ngavuchiro vune mutu avuchira ngamichero yavo ndidovadiva ngauraro izvo zvote zvikamudzimu utoketa utumanya svi zvote naone zvotouraro ngauraro ara vuchiro hanu vuchikovambedza namichero yabhibhiri nakupfesereka kwine ara muya wanu uchikotendera namuya wawe uri nivarwa navananyana vamudzimu noraro uvi hote akare hobva naone chimwe nachimwe chonova chiswa naone nikuchira ngarufuno naone namuraro nachiridzi nazvimwe zvinji nikosendera tsini kamuvuso ngauraro vuchiro vureka imi vukobveredza vuchiro rarowo neavona ara nari o haleluya ndovamba ngadzi ndimi haleluya izvo hazviyambi chitu izvo hazviyambi chitu fanana musi nangabvira ndapa natamba muzika kakaratara kana chimwe chitu izvo hazviyambi chitu naonoamba ngadzi ndimi naonohwerera nagidhima nichitsantana pasisi narira mitodzi usvika uchinga hova una ugocheya nyara izvo hazviyambi chitu hazviyambi chitu narutii ndani yamusi uvu vuchiro haduva naduva zvichikozvitikedza kokotoro dzurani nazvo zvino ara naita izvo zvitu nainga vuchiro amen izvo zvoruga ndezvavudi fedzi ndingaita hezvo zvitu nisina uvo vuchiro unova haunohwerera hauna zvorarowo zvine zvava vutanzi yesu ori ngamichero yavo ndidovadiva uno muchero wamuya asi wamba ngadzi ndimi uyo asi muchero wamuya uhwera asi muchero wamuya urira asi muchero wamuya fedzi rufuno dakaro muraro ukonderera vutu udzika rutendo vurenda udivudza iyo ndi michero yamuya neavona izvo ndizvine michero yamuya yava zvone zvoruga zvino mbuneya uri rive nahezvi zvitu vatakaira uvumba madzangano neavona roruga rudova nawo mudzimu karendwe rote ritenda ngandira ine raita rutochimbira ngaendira vote vatenda ngandira ine raita rutochimbira ngaendira pedzi mudzimu kotodza vote vachichimbira ngaendira vaenta zvino pauro murava musi onova nahechi chenjemo zvenezvo aerekanya uri icho ndichenjemo chavudi zvino minii kari topore icho chenjemo zvitukunyana pauro vandirani yavo yauya dhamaseka uri afare vamwe vatu henepo ngauri mafungo madhipo padharadzo henepo mafungo madhipo azviyamba mafungo atakadzawo noopadharadzwa pasi henepo naone vatu vanji vava vachikotakuwa vodhara rufuno nadhakaro naufuna murena yesu unoopadharadzwa ngauraro ngauraro pauro awana mamwe maripi ubva ka chipe muuru ari ndidzotsera pasi naone ndidzovafara mumwe namumwe wavo ngauraro adyiya vamwe varindi vatuku varindi vatemberi masori atomuchimbira chitsa musi vachikochimbira nandira naone ene achidhiva zvino yakoyoita ngachihadhu chimwe chitu chaiteya ngachihadhu abvera chedza chihuru panda awe chedza chihuru zvino chova chichipenya saduva izvo ndizvitu songodhowereyawo kauri zviteye chedza chapenya ngamanda rune atoraro mato avo apofura atodoraro uno awera pasi uno oedhera pasi mavhunhu uno araveresa nta hova una vanna vafumi kana vafumitano vevave naye na mumwe wavo vanna ovona chedza hai mumwe wanga pauro ochivona chova chisongoitirovonwa ngavo ngauraro vamwe vatu vangakona uvona zvitu ngeno vamwe vasiraro niavona Ngauralo Paulo obona chedza lune chamupofudza asi chakonoona lwamaduva ana chivaro chova chichavukuma kaye uno asi akonoona lwamaduva onopera chipinganyana musi achimwara maripi mato avo ova achimuchitisa ubva kaizvo usvika achimwara ngamaledhere mahuru ari nechiraro uzviona uri ndonimwaira ngamaledhere mahuru ova achikundira uvona zvavudi ova akotoni uno ahumbera murena uri amufodze kazvo uno amuvudza ruraru fedzi murena ori mini chiridzi changa choedhana paulo Paulo ari zvinezvo ndidhoneya kugara matoponi anga ngauri uri ndisadhoraro uhudzwa ntanzumburo yeedhanawo ndonetshedzwa ngamurumwa wadhiabhoro mupfakanama une wantava uva khwine lwachikalanyana zvenezvo zvapfuruwa dzumbu zviamba ubudzura na ubudzura ufana nechikwekwete lwanjeni neadhiva magabhero achisudzurusa neavona ubudzura na ubudzura uno ova achiraro uva khwine uno adhova ava nazvo hapo uno ava khwine adhova ava nazvo hapo ari murena taidzo ndimini usabvisi zvikanne ari chiridzi changa choedhana paulo itavisa panda zvidoraro ari zvino arali ara ndova ndokunyerera naone zvose zvikangona ari zvenezvo musi ndichichimbira oh ndova ndichidhodhikukumusa naone ndarini avona ahuna vutadha kanne murena uya ndonda muratu haleluya zvenezvo nikowana uluga hanu mudzimu teyo nineya chimwe chitu chituku chimwe chipinga uitira unidzikisa nyana neadhiva ndizvone uitira uri nirimuwo uri vasandi ene o hawa vudhina muno wanga bugara pedzi ngauraro ene paulo zvenezvowa mulandu murava wavo vana hechi chenjemo zvino ara izvo zvoitea kamumwe mutu namusi nemusi vachikuri o kaurendo mudzimu haleluya mutukana murena onyitira chimwe chitu kugara kamudzimu fedzi yasongoraro kapaulo ova muchudini wabhibhiri icho chenjemo chiteutenderana naifi lamudzimu muna wanga ara chisatenderani chothe nabhibhiri husi kutouraveresa apa fedzi nari o kezvi apa mudzimu karembe ndozviwana oho iyo asindire nemudzimu azvinengayo zvitiyo vabhibhiri yote yote ngauri ndingakona vasatendi vashumisa ino bhibhiri kudzimerera musi vachitata fedzi vadya rumwaro rutuku apa vavhura hapa naone vawana rumwe rutuku apa varingedzo vutumanyisa unondite rumbiri dzopamba nawo ote ngauraro nditoita uru rumwaro ruvambedzei na rumwaro unga yesaya oraro ndima fumiri maro zvitiyo uva mutaro mutamutaro mutaro hamutaro zvituku apa zvituku apa farorani kazvire zvone neavona huna ndira ine zvadhangayo mutaro mutamutaro ipfi nta ipfi rumwaro tamutaro zvitiyo tenderana zvote
It's a great thing to the church because it
ningazvo ndichierekanya kaedzi ngudo dzifanawo nadzinorava nadzo zvino ndisvizvihuru kachividzo ngaro zvivadhisa fetu une mamwaro ote ayatenderana unochenjemo zvashu zvitotenderana rumwaro kezvi apa ara zvisararo zvenezvo asi zvone unondochimbira hani rwamimwaa ndisadhivi uri icho chedza chotaverawo paulo nemini musi shango lothe mamwaro vatu vareri voringedzombudza izvo ndidhiabhoro ngamini udhova mungome udhova wachimuya usongotambanga izvo bhili huna chimwe chitu chokakeyo kaizvo izvo usongozviita mutukana zvokakeya ndidhiabhoro zvoruga mutukana udhova wandowera udhova wachimuya ara waita izvo izvo zvote ndizvadhiabhoro izvo asi zvone fedzi musi ndova ndisatodurera izvo fedzi kutofanana ndirani yauya dhamaseka paulo vasatoduzvirera usvika achiwana ara zvizonekanani ngauraro atsira pasi arabhiyerwa mimwe miraru uno aguda rumwaro musi achibva ari zvino zvibviseni kanne ova achizvidiva uri ukoteya urivana navafarisei ukoteya urivana navasadhukei ukoteya urivana nashango shango lavanda hunoha paulo ino bhibhiri yamwariwa ino bhuku yavaiveru yomwariwa huna ndivo ukodzinginisa avo vaiveru naujiya iyo testamende yakare naone aisumbedza hapa katestamende itswa hoyu ndimudzimu ari keezvenepa kavaprofita vote nazvimwe zvote atoma murau apo urangani ndima yautoma ine rava nayo ngauri mudzimu ngasvikati zopamba nawo murao kasuka tuzwa kare na shukunga zopa manao o amba na bukutu nga paprofita iyo nindire ye mudzimu obachi disa mleza wawe watolo nga yuri mthumimu pezi nga lino duwa o amba na rine nga mroa wawe Kristo Yesu zwa tolo nga bibiri kezo wa nga uraro hechi chenje mo chine shangulari o ni muhumbulo mulandu auna mutu musi uyo murungwa achiverera icho chedza pasi apa mulamboni musi lichivera mvusiridzo yanga ya utoma hapa kudhani rarovedza avo vatu vote ndi atenda mukomana Filimen ungava wova uhone atidivi arari wova uhone kana hai ndi vangane vevave pano musi icho musi icho chedza chichivera mulamboni muna mumwe wakare apa vamwe vavo musi chichiraro pasi apa mulamboni unovare zvova zvitova kutura vunji yacho rova roima rodaverisa kacho unochetsera pasi unoonopera mimwaha mudzimu achisumbedza ngalito la kamera ndingoo zoruga ndindikumburero ndichimwe chitu chine hai muno wanga rikuzvidya apa kabhibhiri inoonerwa nesumbedza nemurene yesu muti uita zvitu zviti mito yawe ndinti mandawe ndimati raveresani sondayopero hapa ngei ndoedzera kambete wanga ati yatuvona uyu muti uchiloni anga abvera naone ari una muti tabernakeleni naone una mvi thonzu iko chena opofura naone hakoni uchimbira ukauli cheya muti wa thonzu omurumera dhokotera dhokotera Ackerman munna wa thonzu munna wa mukatolika orumera munna odzira enepo uno araromamba murena atakuwa chimbira achibva naone achivona nazvote zvoitwa ngamini murumwa mutiko yenepa onola weyatavera paulo pasi ndilani yawe yadhameseka uchira kachipidzo chawe nakavatu vawe namusi ndi rumwaro rukovambedza rumwaro zviteuraro o rova na udhudhela rikojena kazvenezvo usikare o rina zvitu zvodziva farao panda ashu ariranga tojena kazo namusi namadhekwana namusi zvino zvikotoma ujena kamadhi odziva farao une nao nehadziva musi ndichemutukana mutuku ndova ndina makava murawa umwe petu naone ndova ndichiya enepo uno rine vana vatuku rote rova richiya richishaya vatuku uye rakaya rati mimweya sumbe uno ramadhi otsanga urari ovasi zvimwe zvitu pedzi tivi ndova ndina bhokisi rachisibhe nepo ndova ndichisumbedza uri ndiyakonobhambera ndativa ningo yanga ndaera ndichiitwanga uraro unotumbu yanga tuku yova ichirwa matope nehadziva unoyasokupupa yapanda ndavudza baba vanga uri ndiyakonobhambera vangumisira muraro nepo limwe dhuva vari ndikotoda uvona uchibhambera ndatamuchera henepo nehadziva ndabvura zviyambaro zvanga zvitaka zvituku zvanziye nandagidhimira henepo ndapupera madhini ndatomoera matope achikobvera kure hote unopaupovudzura kadzimbi dituku vadzura henepo une vanhu ndaveresa rwaminiti sigati varibva kadhivi la madhi uno utambe uno uyayani neavona zvoruga zvotoraro vamwe vashu vane radhivi dzavakireseri era matopeni ndizone rotoka midzi vachipinya chirapfu ndimumethodisi ndimupentekostal ndimupresbiteriani ndina vutanzi ndouwana nekuera matopeni rimwe dhuva ndova ndina marume anga ndadzorera uvavudza vovana yafumitanu mimwa yafumirati rova ri mulamboni ndari marume lak ndi akona ubhambera uno ndova ndodzura murao kachikwekwete neadhiva ndandiwavudzi naone ndotsireredzera vadya pala uno vantsukumedzera nda kamadhi otsawo maga ayerewo kafumi zvova zvopambana apo uera hote uhuwerera hunohononovuyana upfa vuchidoni hanu mumwe muti osukumedzerwa nda ndikwine nichidhiva une noima hone muna wanga ara nichimudhiva nedhoraro ndikwine nichimudhiva zvapkuma ndizone pedzi zvino rikojena kamadhi otsawo madhi otsawo une nadhokumbiwa ararini aranisakoni vakriste zvivumbya raveresani ipfi paulo oranga uwana izvo aumera murava katestamende yakare una awana hezvi ovona chenjemo yawe ngangoma zvino icho chomuwisero pasi hova humini hova huchedza chedza chihuru choima enepo chichipenya sadhuva choima panda chipatho chawe ari sauro sauro unitovorera mini ari murena ndiwenyi ane ndatovora ari ndine yesu ndojiya unga ova aamutu ana mbonje kachanza chawe ane vari ukuvonana kamitangano zvinhu nambonje dzazvipikiri zvandani zvawe nakato yawe haai haai asi uyo muviri hawo kauyo muviri niavona zvino uchaedza. Sauro musi akalino lifasi ori ndibva mudzimu ndiumera murava akamudzimu ova murumwa wearangapanda vana vaisraeri anguma ichochedza ngeiso gani omera murau kachedza chitivi. Nao nepaulo achivona ubva katestamende yakare ari ndine yesu murumwa wamunanga no ova anama uri ari rengurura hongojiya chivumbiro chavarumwa riwana kandima dzoperawo dzine rakoguda hangovuya ajiya vuva havarumwa pedzi ova mbeu yaabhurahamu uri adhivei uri vanna vangakona uvona mudzimu. Amen. Zvino uri ndidhomera murau kaizvo huno musi paulo achivona izvo ari ngango uyo ndiene uyo ndiene. Petro ova na chenjemo vumwe usiku achikorabhera izvo chedza chitiri chabverera ngomuka chipato chavhura minango pandawe abvera ndasutaratani huno petro aerekanya unga ukolora ovo udhuriswa namanda haungodiva zvezvaitei uri ndopapama pedzi ndinda pachitaratani unoatsira pasi kando yayohane mako nohoyi musidzana mutuku avhura munango mumwe mufumakadzi mutuku wenepo vova vakamutangano watabero mumwe muti ova achikokokonya munangoni vhura munango o ari petro koi zvino nikorabherera uri abvekotoni murena vomupuruse o variisa panda o murena mupuruse ngaani ari oema munangoni kokokonya petro aisa panda naoomba mvurereni o ari ndipetro ayo madhuva vakadziva nazvo pala tuku ine vatokokodza chitipo chituku apa tine nakokodzera murau nadaverisanda neavona panda musini chitendera mueni wano achijena ngomo nitiyotoma nadzivo ri ndinyi onokokokonya zvarova una vapfuri ari na vhura munango vanganiburaya ngaoraro vavhura munango ari ndipetro vari o o nene ofa uyo oimawo apo nemurumwa wawe neavona onowana muviri wavo wabugara neavona uyo nemuviri wachimuya naeroro zvijisani dhaima nekuru uri yovona dzaani chedza uri yohumera murau henepo hani yone inotumbaya lifasi yatutwari naimwe rinde rawo unovoerekanya rupetro ova unofa kare uno muviri wakare worova naone vados usvita husati upera maduva manji onojena kamurumwa wawe kana wavo wabugara husi muviri wabugara pedzi kamuviri wavo wachimuya muviri wodzuro worugiswa ungasikadze zvanda zvano hauna zvanda zvaukadha ungazvenezvo pedzi ukachivumbiro chamutu atsira pasi uno ova achikokokonya munangoni ari ha indi petro oima henepo avhura munango naone ajena ngangomo koyu henepo zvino petro ovoporowa ngachedza zvino ndiranitihi yeuyo wakare yepauro kachividzo chauranga avona icho chedzo chamudzimu chechapenyana pauro chinhu chitii chobverera zvino vatu vangaamba zvine vafuna izvo hazviiti zvapfuma pedzi musi mudzimu achisumbedza chimwe chitu mishumo yazvo iyasumbedza zvinezvo kamera iyasumbedza nazvote zvine ra zvemurenaita zvova kokotoro vutanzi vusakunderi uri nemudzimu ngamamwaro nganyito yazvo ngachenjemo pedzi vangasiteteresse raveresani yapakatabhenekele zvino ererwani izvini azvidiva ari na dzangariro lagogo ari na petro vave yahone nauzo raro pedzi raveresani mutangano worariwo hune rako nokuvangana rotoitira izvi utira kukokodza false city pedzi vofa vofa roperawo vana mato pedzi havakoni vona miri iwe ngaani mukomana Branham avangayika dhokotera huno vadzudzanya mato avo hakoni uirapa uvonawo rarowo yesu ori aranondiva ndimusinodiva dhuva langa ori voino vafarisei vamabhofu neyakonotarukanya rutombo pedzi anikoni uraro zviga zvachipinga anikoni zvitarukanya izvo hanizvipfesesi techeresani raveresani kazviga zvine rakuchida kazvo apa zvino asi zvimwe ndinne mune nditova mutu hativinda va mureri wauamba ngai hatina pfunzo zvine shango lazvividza mureri nortova vatu vatungupadzawo raveresani kachipato china rava kacho raveresani kadzikereke kuru ano macheroni pedzi raveresani hune mudzimu avahone ndihezvenezvo nava moabha vava voima henepo ngaupenya hote naunaka pedzi israeri amadhendeni pedzi mudzimu ovagai hova una chigwata chavavumburu vaketwa henepo vachikuita zvoti sezvava zvihone zvokakeyawo pedzi biliamu ene mubhishopu wavo okundorovona tombolori wawo iyo nowa muriro iyo kavuya muriro mato avo vopofura oba sakoni zvibona ori vakotozvierekana pedzi oba henepo.
Oh, he's here. God is here.
Kaurendo mudzimu, o upano, mudzimu upano. Naona kuita sizvitizvo yaita. Uno udoraro.
We compare scripture with scripture.
Rivambedza rumwaro ngarumwaro, mudzimu atuya dipendera chimwe chinhu chihuru, kalipasi. Bedzi udzera udzura mukati yavatu zvavo. Vahudziti kupadza.
And here he is this morning doing the same thing.
Upano anomacheroni, ukuita sizviti. Rumwaro ruyasvikatsedza, kamera yasvikatsedza. Zvino izombuno ya uri ndisumbe, kaicho chifanyiso, asina uri ndihone apo. Ndinditova muita zvivi, ochidzvaunga chiridzi, kufanana navo imi. Pedzi zvine ndakuringedza kuamba ndiuri, ndivuhone, hawe una rine, ndichone chinhu chandeme. Zvoruga arari onyita ene, ane Elisa adzidzudza kaye, arani sina rutendo rwausvitenda, azvingani tu usinga chitu. Odhaka vawe ene mune, vawe ene mune vasimutanganedze. Ndingazva padhorobheni namusi ngani, ndingatoma mubvuseredzo apa, kachimwe chipato, chihuru, kana chimwe chitu. Asi vatu vanji vane, ndingaita uri vazviitende, vadotova vangasizviite, vangasizviite, dhuva lavo lopira. Inongudonti ano macheroni nga Afrika inga vheredza vazvigidi zvafumi. Tendavo mimweya yazvigidi zvafumi kaKristu. Une ungavana muita zvivi muti odzuro hapa ano macheroni kana chimwe chiitu. Mumwe ogone yavo. Vunji yavo vasokogamiwa naugamiwa. Usvika zvichitopera. Ndizvonezvo pedzi. Pedzi zvinoda kuringedza kuamba ndiuri rumwaro rutevambirana narumwaro. Zvino hazvina ndava uri chenjemo ndichihuru hani. Ndani yamusi zvichichimbirana narumwaro chokakeya. Yone yuri mutamamu husina ndava uri muprofita oba wabudhihani. Arare amba hunozviedza zvitaidze. Kayuri mutamamu zvova zvokakeya husina ndava uri muloro ndewabudhihani. Ari usataidzi kayuri mutamamu wovo ukakeya. Musi uvo vuchipe vuchipera. Mudzimu wemisa bhibhiri yawe Pauro uri. Arari kana murumwa avota dhuru adha vagarata yautoma yamaro uno arera mamwe mapungo madzipa ndani ayo ene rweriwa kaini onoyo osengwa. Murumwa watadhuru ori kayohane mudzimururi weava mudzimu ene mune. NeYesu ndiruma murumwa wanga uri akwatisedze kana usumbedza hezvi zvitu. Ari arari mumwe muti aingedza ifiliti ikazo kana tusa ifiliti ikazo. Oneo udoviswa kabuge abuchiro. Nga ene, hezu ndizone, bibiri. Zoraro hezi chenje mona hezu zitu. Zine za kwete ya pano. Ara zoba sa kwati sezi nga ifila mzimu. Zoba zidoba zoka kee. Atina ndaba uru kwete ya mini. Limusi zoka kee. Nga uraro, zima ngwaroni, ndingoyo kunyela. O, ndo takala nga manda. Nga uba chipida cha mubili muhuru wa Kristo. Zvino kartuwo zvino rikotsera pasi kangudo. Zvino roguma apa une uri richivona uri rotangwa husi mufarireni. Iyo ndova ndikotopora ndima yaufumi mbiri. Ndova ndichikuivara pedza tongoiguda. Ndo mukomana nomeni ukodzura hayani hanga ntapo. Nouya zvidiva uri ndotojena kayo murova. Navaratu vazvidiva pasi apo. Ndikadzitobvojena ngomu chipinga chichote chendakona ubara rumwaro. Ndimusi ndodzura henepo minitis gati epuraund zone. Atongoruguda ndisikurindira miya muketo uri urunechedze uyanga hune afuna. Uya dzivo uri muti ugai ugai ane ate uri tanganedza. Ndauraro ara ndodzudzanya zvimwe zvitu mumbudoni wanga zvinoenda koya uamba zvenezvo zvokakeya. Kuti ara ndamutendera azviita udozvisisa tsvititi petu une zvatiya uya hone neabona. Nisongoerekanya zvinoenda doamba. Ngauri asinu ane naamba ndikotsiyano vadzuroka ini ndiene ambawo. Zvino ndima yopedza, ndima yamurau rofa yezvi uri rudoponya ani arajera pasi uchidzwa uhuru weratoma ufunzwa ngamurena Yesu une ene naavo vevamubva. Sizvitizvo Yesu aita usumbedza izvo sizvitizvo kadziteya murumwa muti wamudzimu mishumo ifanawo butanzi bufanawo zvote zvifanawo nazvote zvoiteyawo mapungo madzipa afanawo ane atenderana ipfi. Ara izvozvo rerwa ngamurena uno zvakwatisedzwa ngavafunziwa vawe uri rwozvifa Pauro naye oraro rudoponya ani ara rajera pasi uhwo uchidzwa hungapo. Zvino Pauro ova achikuamba izvo kavateteresi vawe vaveveru tinobova vasina teipi dzaurikoda namusi kufanana dzine rava nadzo pano bedzivo vava navamwari ivavo dzura henepo vatyozvinwana pasi musi paulo vatyozvirera uno ndizvine zoraro pano ri kuzviwana nga teipi dzaurikoda nawo nedzi tepi dziyashangoni neavona usumbedza uri ndingoo vurereri hashu asi hali pedzi nemvuwa yesu kristu yoperawo zvizvifanawo zvino ari teuzvidyera pasi zvino ndisongo tuchera chibidzo namusi nari zvoruga ndikodipinda nga kuchera pasi apo ndihafuna uimberera nahone vatu vana muchirisano umona naicho chibidzo chituku chakare izvo ndisongo zviita mukomana mbiru yanu kaiduge niri hapa ndikoteuita chimwe chitu ngahezvi ndikoteubvera nda uno ndavona ara ndichingaita uri mumwe muto achidziyiwe uno ndisongobvera nda nechiri mudzimu ngaarendiwe ara naserembulwa nekweyorova hai jena nekazvinodzika taripani sanowo nidzika saliva neavona ijena ngauraro ambai namuti ari vachiko arusa kuu ambai ninga akuu naero achipinganyana neavona hunoha chinhu chautotoma nidhova nichiko amba ngamureni arari amurimi ambai ninga abhurasi yawe ari achirengisa goroi ambai ninga gore dzawe rwachikaranyana una gore dzavudhihani nazvimwe zvinji neavona usvika nichigava muuyo musikotsi vachiri zvino ndichipinga chauamba nainga muya wawe ndingazvidzungurusa neavona iyo ndigore yavudzi uyadziva vuendedzi namusi honova vuhuru o chaka dzonosendedzwa tsini natsini hani nadzidhorobho dzachaka dzacho dzitsini natsini konani navomume vavo kuona udzidharerana uyadziva ndizvavudzi uva na goroi dzingawo dzine wakurengisa muna wanga zvoraronga ngoo uyadziva achidhubhisa fora lawe kana chingava chichini kana chini idzo ndigore dzavudzi nawo nuvuya waerekanya uri vakare vova vachingaerekanya miningarari vobona zvitsu zvingawo izvi nesokoisa pana ngauraro neadhiva onopera chipinganyana neringangoo zvotoraro uyadhiva chimwe chitu chine dzaita dzidzisa zvine rava nazvo kungakadzi mvuseredzo vatu vayakonoudha ubva mashangoni ngautavanyotera mvuseredzo neavona nekuvhura ndira chipinga chote neadhiva ara nechipfunga chimwe chitu chovhara ndira niimenepo nisendere hapa ungadhokodhera lori ngephoenix lori murena dhadza muromo wanganga maipfima vuya uno unkwame musindoamba zvedza nawo neavona nkwame musindoamba zvedza nawo zvino jeyani njere zvino mhiko yotoma kandima yaufumitano kandimana yaufumitano yandima yavuraru notecheresa zvino ngeno ruchiri namusi ararina napfaifi lawe nesongorindidza mbiru dzano sautunga zvinoraveresani pauro achiamba apa zvinozoambiwa namusi ngamura chipinga chirapfu rikoyaujena kazvo usati upera chipinga uri namusi chipinga chirapfu ngauraro ridhakandima yonotevera ngamurava chipinga chirapfu zvoambiwa namusi ararina napfaifi lawe nesongorindidza mbiru dzano sadhuva lautunga musi vachitunga mudzimu zvinokari vari ndimane inotevera ngauri vamwe musi vopfa vomutunga zvino ukwamba mini mapungo madhipa bedzi asi vote vevaendedzwa namusha vachibva egipita bedzi ndivonyi vevamutungunudza rwaminwaya yafu ina vova vasina avo vevachinya vezvitumbu zvavo zvawera sogani karime hapa rwaminiti utungwa musi vachitunga zvino mudzimu oita mini zvino paulo kuringedza uamba ndimini chechavabvisa egipita wava umushe mushe ova chishumiswa chanama zvino rina mvura tsvingapa hari kutodokwinipadza zvino musi richisvika apa pasi ngaminiti sigati nidhoraro nidhozvivona zvino mudzimu oita uri vatu vawe vasidzudzanyee vova vapasi ngeegipita vova vasiovuimoni havo ufanenawo vova vanda shango haya lavo vova vavatsinda navapiri zvino mudzimu ovachikouya uvabvisa kauwo upaterwa ngeegipita avavuisa murau kashango haya chifanyiso namusi arongodzudzanyee apa hazvidyii chipinga chirapfu vatukana vatuku vachitamba mavunhu vasidzana vatuku namipopi vachirarotamba chinhu chautotoma natomova namabudzi machena naonyana una chimwe chinhu chokakeyo hapa hapa asi haya ripeto kakeyawo ndingazvo richiri rivapiri navatsinda chimwe chitu choiteya mufumakadzi mutuku ori ruferani ano macheroni marugana nandira ine vatu vamuseya chimwe chipinga dari fedzi karadzi mufunwa ane wa avo vatu ri vatu vofamba nawo muzidzana wanga mutuku ori baba vazana makenekene voita zvinhu zvikenekene zvevaiita ndari fedzi raveresa mufunwa vane dzinyimbo dzaelvis presley ndari ndingasidzitodhe nduni yanga
She said, but Daddy, they're nice little girls. I said, they may be. I have nothing to say against that. But there's one thing, we are different.
Arpezi babandi basidzana vatuku vabudi. Ndari vangava boraro atiane dzizo. Pedzi una chitu chiti ropambana, ropambana. Usingauri todo vavo pambanawo. Pedzi muya uri ngomuhashu wovaka izo. Niwalimwe shango. Musindichi ya Afrika. Atikonu dzilese ya kandira dzavo, dzavo dza kuchirere, aba ambari, vapedzi, unoba jechumwe chitu checha sina, china mbungu, vachila, na ozoraro, azina pambano ni abona. Ni Yesu zo pambana ni adiva, chumwe chipinga, robari chinga Yesu enezi, pedzi buchilo cheza hori veredza na one haritabo pambanao. No chanduruso ya engedza izo la milio.
We don't want the rotten things of the world no more.
Arichato da suzinezo sina. Zashango na ruti. Kristo orita orribeba kreste. Ungabuchilo cheza orita orribeba kunao.
And notice, not only that.
Uno jera ni jere usi izo pezi. Pezi ribula orriba piri na batsinda. Arriva lino shango, zenezo anito di chiti chukwama na wana lino shango. Uno izo zofa.
Now Israel was down in Egypt. They wasn't Egyptians. Egyptians, it was a disgrace for an Egyptian to put his hands on the sheet.
Boba vasi va Egipita. Va Egipita, soba suchinengisa urumi Egipita afarengu. Uno Israele, boba vabalisa va ungu. Uno zungaba zokwama mushehani murawa usafareya. Gauba mwigipita, mwarusi wa kromo.
Did you notice what the Pharaoh had said to Joseph and so forth?
Nubu ya nasuri mua, zefa roo amba na Yosefa. Nasungo zinji, ndibutuzi, ari. Batubao ndibadisa baungu. Uno, na mwigipita, oba asakoni na ufara mwadisa waungu. Oba mtopamba nao.
And that's the way it is with a Christian today.
Unozoraro na kamkreste na musi, musi ope kwa hapu asi, ndi chika uradhiba dhekanyi na une batu wa kukambiwa na uamba misosu ya chika, na basadzi wapezi na yone zi, ndi ndibuyada.
No, blessed be the Lord, we are pilgrims here, we're strangers here.
O kaurendwe mrena, riva piri pano, riva tinda pano, muya woshandura, naone rikorabele sana dorobo, ine vasadzi abambari zifupi, rikorabele sana dorobo, une abana zita veni na zaharwa, rikorabele sana dorobo, ine hadzula zivuya, gauraro riva piri, gauraro mzimu atira pasi, gachijumba chamriri, munga halo, avera chitakani uno atomo di jimbura kamushe cha utotoma.
Moses said, you know how we had the lesson the other night? How that when Jesus was here on earth,
Moshe Arini he said, well, before Moses uri, was, I Roba Ani na ngudo, bungo usiku,
that was Jesus in the
burning bush. Kalipas, in the pure fire. Musi Moshe Asa tuba hone, ndine. Uyo oba Yesu kachitaka chidugao. Kakabu ya mrido. Ndi Yesu na musimuti.
And he revealed himself in a pillar of fire. And Moses got the experience.
Uno odi dzumburu rakakabu ya mrido. Uno mushe awana chenjemo atira pasi Egipita. Arera mapungo madipa, mapungo mavuya. Uno zvigana vutoro zvamutevera. Nikuzviwana zvitina musi. Asi ezo pedzi, pedzi musi avo vaiveru. Vachibva vachimbira kachedza. Vorangwa pana kakabu ya mrido. Uno bhibhiri yori ni songo ringa mudzimu. Ravelesani Yesu nitendere ndizvibare. Genoyo amba namusi arana nafa ifilawe nisongo rindidzambiru dzano ifilawe liku amba nambiri yano sauntunga musi vachimutunga techeresani ngauri vamwe musi vopfa voraro ntunga ndivangana vane vazivo reisraeri yotonga mudzimu ngausatenda avo vong'un'una voraro roperawo muzimu atsira pasi nepo nomusi vonowana zvote chinhu chautotoma vajena kakatini kavuya muriro yova iye nepo panza avo atidziuri vote voivonana kana hai tenda pedzi musho ivona huno yovainta avo nawo nevoiraveresa huno musi vachisvika vamba unga voivona atidziuri voraro kana hai yochimbira panza avo bhibhiri yori yova iye nepo yori naredzi yoranga panza vanna vaputare hauna muti waivona nganda vanna vaputare yopira varaverisi vote vova vachitevedzera chipinga kanaredzi hauna waivona ndani havanna vaputari yova iya uvoniwa ngavo nawo nevanna vaputari vova vevone venaredzi yarumerwa vone unokavu ya muriro yova yorumerwa mushe nawo nemushe ovo rumerwa vana vaisraeri uno vova vachikoteya utevera mushe vova vachikona uvona mushe uno mushe ovona chedza vararo uchimbira zvinozvo vova vachikotuwa uno musi vachikoubva vatangana narwanje rutsvuku no oo vova vovona izvo zviga zvote namadhembe nazvimwe zvichiitee musi vachenge pesi kashango lakare raegipita pedzi musi vachibvera ndapo karwendo rwavo voraro shandukiswa nawo nevabviserwa nda zvinozvo chitu chautoma vajena kakatini mudzimu uyu hafuna unijenisa kakatini uye hafuna unibvisa kakatini uno havona zvine nadzoita ngayo ngauraro aimisa rwanje rutsvuku uno chinhu chautotoma avaendedzera nepo petu zvinezvo arumira farao avatevera niyavona uri mudzimu takarira nozviita ufuna utana manda awe narufunu umudzimu nawo notofuna usumbedza uri unyi amen notaidzo yazvo ndiyeneyo namusi vatu vari o ayo madhuvopira hai mudzimu angadzitana hani musi nofunzwa chizoraroo bedzi mudzimu ufuna udzivonadza vana vaisraeri vabverera vachikochimbira kachedza mushe achikochimbira pandavo kevo vainepo itani ngauraro ino ndiyo nendira mudzimu kauvidzerera rikobvera nda rikoya kashango lapfurupedziso o haleluya vova vahenepa vote vachikohuwerera nautamuwa nawo nevana chipinga chavudi neadhiva huno chinhu chautotoma vaireveresa murauna une vari o ilo bhuse ndilamini mumwe wavo agonya chikwara ari o o yawei yawei ndimbi ya farao mudzimu ori nikopa mini anongotenda zvendaita pasi apo ndingani nichivirera ngaurari ndingani nichinyita uri ndikwate musi vachisvika pasi apo mushe abverera tungo huno arabhera mudzimu mudzimu avhura rwanje rutsvuku unovapira abverera svinangangomu nenira ine mudzimu aita ngayo nisongochenuwa nisongotakaranga manda nisongosinyuwa nitunga mudzimu zvinezvo oita mini zvivonora unga zvoruga arina muringo muhuru mudzimu kare ndiwe rozvipira aringavi na zvimwe rindirani yasho yavo yakashango lapfurupedziso uno avarangira sogani husina madhi zvino ndingazvierekanya izvo mudzimu navo kete padzwavo vawe vawe vatu vaketwa havaisa kechi chikwekwe zvinezvo avabvisa kachikwekwe uno avarangira ndahapu husina madhi ngeno ova achinga vabvisa ngaimwe ndira ina madhi ngani ova achingaita murambo utsana ndira yote ari achikotodha ova achingakwaisa tava imwe naimwe yavadhakaro yabvisa madho maga afutano muyana arari achikonofuna zvotoraro angararo pedzi arari oita izvo zvova zvichidova zvorerwesa o ndi azvifuna kaurendo dzina ramurena ngani mudzimu otendera izvi zvichiiteya mukomana Branham ngani mudzimu mudzimu kwoita izvo muri cheni isani panda nauchimbira izvo ndizva mudzimu ukando nayo hamuvuya hotenderwa ngamurena ei mune wanga ndipi yopamba unene zvaiita ndorozva chede yanga yote mukomana Branham zvoruga mudzimu karendwe nawo zvoraro o ndiita yezu huno izvi zvaiteya dhumbu latutandu yanga mudzimu ngarendwe nawo zvoraro murena uya neya murena uya jiya kaurendo dzina ramurena isani panda nauchimbira zvote ndikugara mudzimu mudzimu uyu adziva zvine akoita vamwe vapira madhini vamwe kamudharo vamwe kamiringo miuru pedzi vote vapira kamaropa ovarangira ngaineyo ndira ndizoone o nene ndipfonga ndingaima naone ndachemerera ndiyo nendira ine yavarangira panda vana vawe vafune yavo o niyakonopfa zvino hatimudivi wazva muumburo pedzi niyakonopfa muya wavudi uchisviyera umona nachipato miniya arari mato ashu ovhureya zvino uno araveresa chechaima umona nambondo ntana pasi kakura Elisa wakale mamo macheroni musula mtukana opofura. Uyanga une araru, arirabele sabasiri ya pasi apo. Aripezi banji ndiba narine. Ari ativoni mutu, arimurena furamato wa mtukana. Arirabele sa umona na mporofta wakale. Umona wote, chavazova zika muriro. Na bere za muriro, na garik za muriro. Akunge yanga uraro. Arde andauno rabapofu za mato abo obo perera. Sase abazon, pezibo obo pofura kaumubona. Ari noto ni kutoda Elia bar e, ari dani ndudu nisumbe za rugai, unuhoga uene, achi kwa baranga panda, abongo shtiva. Zora arona na musi, Kristo pano, mwe mketo pano, uketa suzuti. Chine atrelo ita, unoshangolo pofura kaso, abasu divi. Oh, atizu divi, mfunzi wanga, oh, batuboro zea, batungu pazao, ni abona, zinenda amba. Bopo fura kaso abazu divi mudzimu koranga panda. Sinoba vera soganila chivi. Apo bo sina madi mudzimu to vereza. Oh, hoba uwana dzimali tukula madi. Barkezia. Unobasibuye ba techera. Oh, oba chitatisa. Nene apirwa. Nga pesente za dana za salifa. Ni abona bunga makumba. Osina one diva. Oh, nene. Ayatatisa. Oba na mlimo. Shino nlibijwa soga la chibi. Una miri ina chibaro ya michebo yo aruswa nepo. Na zisime une iyo miri ya michebo ya aruwa. Senezo mshari ni songo raro. Mzimu ori ngani machiraro. Ngani machiraro. Bako ntungera mini. Soruga. Ara ndo ita izo mrao apo. Ndingasite sutika inyimele. Ara doni visa kabula zebunga. Angakunde doni visa kabungwe. Oni visa kaingwe taizo. Angakunde doni visa kaingwe. Mzimu karendiwe ara omvisa kachivi. Angamvisa mabidani. Di mzimu ndipio pambano inezwaita isa nipanda. Nive mato anukaye. Ari ara ndo valarwanje lutsuku mrao. Nonda kumbaba ikipita. Ningasite chimwe chitunga ayamadi. Ningkwatisela mini. Oh usatenda anu. Nintungera usinyua. Natania usatenda. Zuna ifilo shumiswa ochibi utungwa. Uita mbune ya uriba zite. Abongo tenda. Abongo vera ndono ba tamadaisi. Zino na zutuzi ngao izo. Abongo gidima na mfuma kazi umu mutu. Na uvaba amba mazipi. Hezo asizone zoba avachi kwa ita. Pezi icho asichibi na uranga ni hazo. Uchira kabukongwe asichibi. Uda, ushenga, unwa, ubecha, usema, matamba na zingwa. Izo asichibi. Izo nizivele zoza usatenda. Nita izo ngauri animutendi. Ara animutendi izo anizi iti. Ningazo Yesu ori uyo anea fama ifianga nao natenda. Ka uyo ontumao unabuchilo msapeli. Asuru uyatenda. Pezi utenda zwabukuma kezoa. Izo zivisera butanze hano hote hautoma kure. Ni abona. Suna kezoa. Husi uyo anea fama ifianga huno achemelera. Husi uyo anea fama ifianga huno amba ngazindimi. Husi uyo anea fama ifianga nao ne anamaropa kachanda chawe na kachipato chawe. Kana zunguzinji asiezo. Uyo anea fama ifianga naone atenda. Ka uyo wea ntuma unabuchilo msaperi. Naone angadika katudo pezi opira uvarufuni oya kabuchilo. Chivindi minu usatenda. Chimwechiti chituku chingatakuwa mazuloni awia karungwaro. Na wanahezo abango kanai. O ni rindi hai. Ni abonaene poni ya panda. Ndido isa panda na uba mpresbeterene ngandila inenda bangayo. Ni abona isa ni panda no pofura. Unu nitunga mzimu. Musi mzimu achita chitu. Urabela rushaka ruchichi gaba. Pezi mazuleni aizo ni adiva zoru uga tithibi chitu nga aizo ni abona. Urabela batu wachizu fesesa. Ara nina ndaba na ro edanao. Zulani pasi na rungaro. Nilupende na urutora murao na panda. Nunibone ara zo iteye. Ara zo ambiwa uru zo iteye. Na zungo zote zone zone duziwana. Amen. Suna jena ni jere. Musi zora ro na musi ara nina. Na faifilanga ni sungo rindi zambiru zanu. Sa utunga. Musi mzimu otungwa ngabo ni abona. Gauri bangwe musi bofa. Bofa mapungo matipe musharera. Bora rotunga. Pezi ya asibote beba vaigipita ngamushe. Nibangane vaneba diwa uri ndibatubangane vochizoka chochigwada cha utoma chochava. Nibangana babiri ndizone. Nibangana vunu diwa mazinabo. Ndizone Kalebe na Yoshua babiri pezi kaba milioni mbili na zungo zitu. Tetele sani Yesu pezi ene ndimane ya wufu misumbe. Pezi na beba mutungunuza. Lwa mingwa ya fu ina. Ga usatenda. Na abo baba sina abo beba chinya. Usatenda. Chiani tarusa maifu unu ni wanurusa uri chibi zui amba mini. Chiani tarusa maifu ya bibili. Ndusatenda. Usatenda ni chibi. Uyo asatendi yo ono zula o hatuwa. Yone muketwa ya buna Yohane ni abona o zula o hatuwa. Vesu tumbuzwavo zwawela sogani. Unundive nebobe aana uri abanga jeni kabu awelo hawe. Usatenda anu, oh, tingabu inda suika, kandima yanga, pezilabele sani ndiwe netaezo karunuru shaka, na musi, zigana butoro, zofila karunuru shaka, vaitamini vaisapanda na uzure mburu chera, uno ori, ndido, ana uri, atinga batendeli, vachi jena kashangu, line, vakotodo ya kalo. Taezo ni mini gajuzi vizosu uru na musi, usatenda habo utunga mzimu. Haleluya. Uyakona haya matombo ufusela Abrahamu vana. Olingezo vane ya mapungo madipa. Unobarindi zambiru zabo. Vaditela brele habo. Naone vata zidenomination tuku. Unoritenda hezi. Naone usizungo subo. Unomzimu akundelo jena ngomu. Vagai na msibo zula tunga mtara. Chamzimu chituku chigwada chipulipezi yao chiko chimbira chichia panda. Gashigana butoro. Uko baisa miningoni. Muru wa mwa na mwa ni ataka mzimu uti orangu atona na ulingwa. Lufumbu zwa mwana. Chitu chituku cha otoma chine cha itea. Oh, zoruga. Kangwe awana chitu kazo na ozoraro. Nitoba mwana wakanga mtupo. Naone ani mwana wa mzimu. Ngauri mwana wa mzimu ni mbewe ya Abrahamu. Ane abizwa izo suzisio. Sazine sabahone. Mzimu raro naone isapanda na uchimbira. Amen. Usi nandava suyambi wao. Kana chungu chitu chopa mba nao. Vaisapanda na uchimbira na ozoraro. Mzimu raro. Oli ndero rurushiero wa mingwa ya fumbiri tanu. Usi nandava. Uruzoba sopa mba na ani. Uno adipandeka nyana basa tendi. Amen. Uri akono tenda. Oh nene. Ndifandi wa bre ready.
Think of it.
Elekanya ningazo. Nitio diketa kato gimaza shango. Oho ayo maduwa madembo pira. Auna suzora rosa izo. Ubondi busoleri. Diketeni. Bibili yori ivani kabo. Naone nibe okete yao. Murena uraro. Huno ndidu nitanganeza. Ndizu abudihani. Ndidu nitanganeza. Nga muramusi. No diketa. Ndidoba bananga. Ndidoba mzimu wanu. Diketeni. Nisongo dipinda na basa tendi. Ndizoni. Vana baswa, vono kumara, vomara mungu msizana satendi, kana mungu msizana muso umara mtukana satendi, nisongo ringa na ita hizo. Atina ndaba uriona kahani, na wone, kana uriona kahani, na uri unamato mahuru hani, adongara ngara lingwa la haya maduwa, pezimuratu, mwia wanu uko ya uchira rachote, nironde sunena kweita. Asimutendu wakuma, kana asimutendu wakuma, nisongo dibadekanya nga uraro, vila nikure na zora roo. Chidoni vangela tae zondi lani. Chino techele sani ndi mana ya fumisumbe. Pezi vane o. Otungufa zora mingwa ya fu ina. Na oba usinga venebo. Weva chinya. Vezu itumbu zwabo zwawela sogani. Vane kabo o ana uri. Abanga jeni kabo awero. Mura rotoma. Pezi bobo na madembe. Pezi abongo vya vasuka kashango la puru pezi iso. Chivaro cheketiwa. Pezi chababiri. Wojena kashango la puru pezi iso. Chino Paulo keta mini uko amba na makilese zini. Nisongo tendela haya mapungo madipa mati. E arero wa mura ungeenga zui gana butoro. Na kawi ya muriro ye abaranga panda. Musi izu zitu zishi doba wite ya hapu. Nisongo wena matungo nga usatenda. Nga utimatima nga uruzitumbu zobo zo wena sogani. Chino rukosuika nga utabanya zino. Labele sani nga bruno ane. Pezikabo beba sichire. Nga uraro ribona uri abate ujena ngomu ngantani hausatenda. Otomo subiza chivi. Asubiza usatenda. Chipinga chino tebele. Usatenda ni chivi. Abongo jena ngantani hausatenda. Bobo na mporofta mushe. Bobo na zoe aita. Bobo na zoe aamba. Zoba zingo. Chipinga chote vaisa panda ngo. He kabu ya mulilo yoba ichivela pandabo. Baila beresa. Baibona. Paulo achikulingezo wana, hopela chipinga ujena pasi hapa, chenjemo chabanacho ni abona, achilingezo bambeza chenjemo, ozifanyisa na testamenti ya kare, orizino rojena kazi tuziswa, kaya chichi katichiswa nga Yesu Kristo. Chipinga za kare, murena overa kabo nga waprofita, pezizino uraro nga mroo Yesu, neavo nahuno atomofanisa chenjemo navo vasumbedza sezvava zvichikuitea zvigana kutauro zororo nazvimwe zvote nazvomwari wavo.
Zvino
uri avongojena nganthani yausatenda havo avongotenda. Pezi zvino rine rijena kachikati kuno nisongorindidza mbiru yanu nisongoita sezvevaiita madhuvani autunga musi vachitunga mudzimu vozviita hani asingauchinangandira mbi rini ndipadhukanye izvi pasi kainwi. Nhiri mukomana Branham ndiyachibidzoni izvo zvoruga atiatuzvipa pfuchoni yanga izvo zvoruga atiatutswa atiatuita izvi izvo kana zvimwe izvo zvoruga ngamanna ndezvavudi bedzi izvo asi chivi. Chivi nemusi mudzimu achidzisumbedza uno nasi zvitende nezvitecherese o niri chibidzo changa atizvifunzi tenda bhibhuri ichizvifunza nawo nemudzimu asikwatisedza ndizvenezvo. Zvinoraveresanirwa chikara nyana zvino rikweutoma kasuzva kuma zvodziva parawo zvinoveya noruvharo rwanu kachikwama chavhese yanu usvika nichibvera nda zvinoraveresaninga vurono ane zvenezvo hakari ope zvisadoraro pfurupedziso radzikundisa ujena kawo hawe hawe lisaravune zvino mini usave namumwe washu ane adzokundwa ngaujena. Zvino pauro ukuringedza uvabudza kandima yefirawo ngahezvi tuzvote kwezvi zvino ukuringedza uvabudza uri ndimini o rina chipinga ndikamwe ndikwine richiri ndera kusvika madekwana namusi nikova rusvisvinawo neriko yeuvana tshumero yetabero kamwe ndikwine richigava madekwana namusi ngauri zvi zvitodhara pfushi pfushi dzachimuya una zvinji zvine ndakotea uita nahone ndidova ndofareredzeyano masiyari. Kari raro kari ope yazvisadoraro pfurupedziso zvinovovana pfurupedziso yashango lapfurupedziso pedzi ngeigipita uno musi mudzimu otsera pasi uita uri iyi pfurupedziso ive yapukuma ngaani mudzimu obudza abrahamu mimwe yamadhana namadhana panda izvo uri udozviita zvova zviri umwaroni yosefa uri usongopfurisa marambo anga apa usvika uchidzena ngashango lapfurupedziso naone wantsvita ntainepo namukotsi yanga ngauri ova achizvidiva uri mvuwo ikoudha musi yesu achivhuwa vafuni ngauri odiva zveyobho aamba ni avo namuprofita mumwe namumwe waavo odiva zvemuprofita aamba naone vazvidiva uri muya wavo nemutii hunovava vachikoraveresa o muratu o izvo zvitea uri dzinginyisa kubva kanyimira yeshango vova voveya mato avo usikazve vatu vava vakoamba pedzikazve avo vaprofita vaamba mumwe namumwe wavo ova achikoreraveresa abrahamu uri tsviteni yapo yeyobho asvitwa hone ari sara ndikoyeurenga tsimu rikoyosvita henepa isaka uva muprofita otevera bhabha wawe ari techeresani nisongoveyana tsvita umwe petu usi hapa pasigipita pezini kumise nemurau kashango lapfurupedziso nintsvite henepa yakobho ofanda shango lapfurupedziso pedzi hamba namurwa wawe wehava muprofita ari uyadiva vumwe vusiku murumwa omukwama karuvimu rwanga ndotudzera ubva zvenezvo idha veya chanda chawo o katuchero murwa wanga wamuprofita ndokaranawo nendopofura pedzi veya chanda chawo chiketwa unga wamuprofita chivee petune murumwa aveya chawe hone naone uanene mudzimu watadhuru uri aungantsviti pasi apa kaurendwe nani akonovona nzvimburo yachimweya ipfi ngamini hafu yavo uhoverera kapesende dzapfutae avongodiva zvevava chikwamba ngaazvo pedzi uyadiva zvevava chikwamba ngaazvo veya zvanda zvavo zvamuprofita apa petu une murumwa oveya chanda chawe ndovuya ndava muhuru munina waudivudza gosi lisumbedza unungu pedzi omukwama naone ubva zvenezvo ndova muti wautudza pedzi ubva chenda tudza ndova mukororo ubva chenda shandukisa ndira yanga yakuchimbirere ndova mukororo ei veya chanda chawo apa uanenga mudzimu watadhuru aungantsviti apa ngaani auna weyadiva zvehava chikwama ngaazvo yosefa oraro ori ungonise ngenta uno untsvite kashango lapfurupedziso zvova zvenepo zvoto uraro musi yosefa achifa honopera mimwaa ori nisongontsvita pasi apa pedzi musi nichipirira niraverese kamarambo anga ngauri limwe dhuva nikoyobva apa nomusi nichituwa nituwe namarambo anga kezo harichani shangu liambe zvine ratoda naone liite zvine ratoda uita kaurendo dzina namurene mbeyeni kakristu aranga bidzwa chini na chini musvereri mubumburu muketo nemuduva udobuya naone havo varaka Kristo mudzimu udobavhusa naye musi achibuya zvachimuya zvote mwoyo dzumururwawo yodzura henepo naone zvijia mumburo wachimuya uzvigava awerani kaizvo kuva lote ngau angaredza erekanyani ngazvo naonoraro nisina chisvituro chamu erekanyani ngazvo nomadekwana namusi ndojena kavo awero hawe wosiwawo naona vavona ipfurupedziso ndimini namusi izvi zvitu ndimini namusi ara mudzimu asinazvo hapa kabhibhiri nauzvisumbedze zvihenepa zvino zvenezvo nemuprofita wamazvipi ndizvone kokotoro pedzi zvipano uvu awero ndimini ori zvino kariraro uopa zvasararo pfurupeiso yaukondiserwa ujena ngomu sazvevaita unoitewo vapfurupeiso vefanawo utewo vavawero kufanawo utewo vamudzimu mutii zvitewo vasvika zvitii zvitewo vasvuzvitii pedzi ikari yawere zvino ndimini ngave murana tiri nezvone madhekwana namusi musiri chikotamisatoo dzashu murena wavudi uyanga usaperi huhote ndihone hune hakona udzumburira zvizvihuru zvine rakovana rote zvituku ndivanji voterwawo uhaturwa unga iwo wamba kabhuku yayuda uri vanhu navakare votero uhaturwa vadodya chiridzi chamudzimu washu novachiremburusa chavavuyadha novanji namusi vakorera mapfungo madhipa chiridzi chamudzimu varemburusa ava ndira yauita cherede vana chividzo chihuru navanji kachikoro chasondaha vachiraroja chiridzi chamudzimu novachiremburusa chavavuyadha noshango lopofura naone lichimbira sanguruve dzopofurawo havapfesesi o mudzimu ruvhure ropfesesa richaupfesa hashu usange havana valino shango ngauri iwo amba kaifilaa uri vana valino shango votaripopera vana vachedza urangani zvova zoraro vana vakaini vovava vasainzi vahuru vovava vadededzi vahuru vovava vashumi vazvitu vobverera vava vavurereringa manu pedzi vohaturwa naone vajena kakaturo uno zvitumbu zvavo zvapapamara madhini naone mimwe yavo yahereni nayesu aamba navo musi achifa uno ahereni naone arera kamimuya yeavekotoni yeisiremburuwenga chipinga chirapfu chaukonderera madhuvanano ake rumwaro ruraro uno mudzimu unga oema kalipasi ori ungazoraro madhuvanano ake zvidoraro kaubuya murwa mutu pedzi rijera njere murapo wasete vanhu navadhuti kupadza vanhu navapukuma vamudzimu vasadhivi svi zvinji zvashango vasina ndava nazvisvi zvashango pedzi vovechera tungo muhwaro mumwe namumwe naone vatenda kamudzimu unovava vaprofita vahuru navanhu navahuru kamuvuso zvino vamwe shango limwe lavurereri lovaseya laitaniswa svongavo pedzi awari yasvika misimidzaro nakaturo zvichibverera zvoraro nakauda yesu kristu vomuseya naoita misvasvo ngaye hani vana vurereri havo nazvividzo zvavo zvihuru pedzi voita misvasvo ngananedzi masase naone vamuseya pedzi vajena katuroni uno musi vachishava huno vayerusarema vala vana vavo henepo nhantani yandara huno maropa avo aira koroni dzechitarata musi vachipisa dhorobho natembere nomimiya yavo yahereni murena ripano hapu karwavuraru chino ndichipinga chavuchiro raru nenhombora yavuchiro uno ripano rorugero rutakurirwa nta chividzo chikuyapanda kashango lihuru larasainzi zvividzo namusi zvodzura zvodhara nga vatendi muhoyo vazvigidhi nafumi vomwarisa madzina avo kabhuku dzimiliyoni uno vararo oseya mapfungo madhipa naone vararori avongofunzeya avadhivi kamwe zvoraro murena pedzi zvine ratayirerwa kapfunzo uzvibvisa kachiridzi ngauruma murumwa wawo wachedza ngauvona dzamanda awe ukwasedza maifika avo vatungupadzawo naone vasongofunzwawo sarine pedzi riyaufunanga izvi ngauri ndichiridzi chamudzimu chozviitawo naone riyazvidiva uri robhebhiwa uno arifunei narutii arifunena ruti pedzi wanga chiridzi osvikisa chanda chao kakatuchero pasina ane wavhura mato ashu unga Yesu orirabelera unga Eliya oraroka Gehazi musi achiraveresa kumuona nae unonamusi mato asho vhureye naone rivona zvinhu zvamudzimu naone radhivo riri kuchimbira chipingani chaupero musi maduva vato avanda atsini naupero naone udhudjiya vatu achitera dzina lawe riri cherikaterwe nepo murenu rumbe ranga udhiti kufadza rirabera uri uzvitendere ripatsitedze patsitedze ava vateteresi vatuku vanhu macheroni muvumbi wanga chakadzoto dzopambanawo dzavurereri nakutendere bedzi vave cheretumwe namusi mudzimu nongave vachiraveresa svititika Calvary vari mudzimu mbumbe naone unyite ndingayone muprofita uri otsera pasi ayanduni yamuvumbi uri akwashe une adhove avumbiwe rivumbe naone uriite uchitevedza nzira ine mudzimu ari toda ngayo usina ndava nawo ara wariita meto wapasi ndune murene ndikwine ndichiva meto wamunangoni upfirisa ngaudzura mudhendeni navavi unozvitendere murene itani uri patichedza zvinhu munhu uri dzudze rivahudziti kufadza richambiridza achidzivhureye mimbura yacho ichene kasvitsu zvamudzimu ngauri zviumberanga dzina lakristu rokotamisa to dzashu ndiadzivisa ara una mumwe muto achitoda uri muwi wakaifula tabero uitira chidzwa muya wanu nidoraroimisa chanda chanu unonitova muita zvivi mudzimani patsedze mutanga mutuku mumwe mutuvo mudzimani patsedze murau apo mune wanga mudzimani patsedze mufumakadzi mumwe mutuvo ane atakaira kuerwa tabero nezvino uitira muya wanu mudzimani patsedze mune wanga anoimisa chanda chanu nomudzimani patsedze nainu yapa ndizvabudi huna mumwe pandamusi ndichivhara ndifauruhoni mudzimani patsedze murau apo mune wanga murau iri zvinoraveresa ndikotoda univisisa chimwe chitu hatitodi nicherekanya narutinga uri ndiino tabenekele tuku hatitodi nicherekanya uri ndintani hava vatu uno mudzimu wakatuchero nisomoerekanya uri ndintani hauri murumwa wamurena otendera chifanyiso chawe tichidyiwa nanne naone ndi nazvimwe zvingao izvo uita izvo o mudzimu arari ungafa iyo ndira zvenezvo vamuratu ndikotodova kaleta remadzuroni auvudza imi pedzi ndikoamba hezvi pedzi ndikoamba hezvi ngarumwaro pedzi uri nikonoona uri izvi ndingoo ara ndozviamba huno zvenezvo pedzi ndaisa panda samureri mumwe namumwe kana chimwe chituvo kana mumwevo zvoruga zvenezvo zvova zvichidova zvopambana pedzi niavona mudzimu ovuya murau naone azvisumbedza uri ndingoo niavona ndizvone zvinozviita zvakuma ndi mudzimu atyozvisumbedza munoha asi hezvo pedzi pedzi filawo leambori udozviita koyu kozviita zvino ara nisihohoni mbiri yanu isomudzudza nyeye kamudzimu nidoraro uhimisa chanda chanu niri ntabherere zvoruga henepo une navahoni huna zvanda zvisvikawo maro kana fumi zvemawo zvitoda katuchero yamuya yavo musinokotamisa to dzanu zvino nirirabherere erwani ndiinwi ane natioshanduka ndikotonihumbera pedzi uri mudzimu akatuchere pedzi iyo ndialetare mudzimu onidzisa petu mumburoni wanu iyo ndialetare ritenda kaudha kaaletare ngangoo pedzi izvo azvi ndizvone pedzi aletare yanu yakukuma ndiapo une mudzimu atangana nainwi uno otangana nainwi henepo inadzurahone ndiyone aletare yanu zvino irini mudzimu katuchere muita zvivi nobva linodhuvoya panda arare wantusa ndidochera iwe ndidoushumera hatina ndava nazvine mumwe muti amba ndikoubva namacheroni ndikorabhera henepa uno ubvise uyu muya wakare watsinyuwo kanne ubvise dzimbiti kanne ndiyazvidivori atiteuita ngauraro uno ndava odzudzanyawo kamudzimu une ndina vhengo mbirini yanga ndina vhivo ndina utama uvaisa ndina hezvi izvo zvibvise mudzimu atitoduva ngauraro nyite ndive waudzika naudziti kufadza nauvhudha nyite ndive wavurenda nyite ndive uyo muto ane adzokona kukungera vamwe kaiwe ntendere ndiuitere chimwe chitu sausumbedza ndivuwo vuchiro hanga iyo nditabhero ineyi yatiyeurabherwa zvino musi richikurabhera rothe kotsi watadhuru ndivawo vatova michero yamunaedzano macheroni voimisa chanza chavo chimwe chitu chovaita uri vazviite voraro vahanedza milayo yautsitsera pasi musi vachimisa zvanza zvavo vova namuya ngomu wavo une wajiya cheyo voimisa zvanza zvavo uri vayatanganidza musiki weavavumba zvinokotsi vatadhuru ndirabhera uri uva patsvedze naone uva nevuchiro vusaperi zvino hauna chine ndingaita ndovavidza uri vamone naaletare kuvaveya karumwe rupera nauita mishumo yote zoraro zvijiya iwo zviita murene ringasiite zvimwe pedzi urera ifi wori rutendo rudangaufa upfa ifi ifi lamudzimu. zvinororera ipfi naone voimisa zvano zvavo uri vayalitenda zvinova nevu chiro chaote ngauri wokurupesa uri udozviita
because you promised it and your words cannot fail. I ask it in Jesus Christ's name. Amen.
Arali vana mafungo ngo kauimisa zvanda zvavo vadobva kachino chipato ano macheroni waudzika ubvuda mukrese wadziti kupadza ngauri wosipurupedzisa huno maifi awo angasi kundelwe ndizvihumbira ngadzina laYesu Kristo. Amen. Zvino ndikurabelesa ndolindela na utulucherwa iyo dorobo ipenyao yeyohane aibona ichita kayo dorobo ipenyao roshani zvino dorobo chena ya vurungu ndina udzurombira na kare zvino ndiko raveresa ndo lindela na utulu chelwa iyo dorobo ipenyao yeyohane aibona ichita.
Don't you just love him? The message is over now. This is worship. We don't come to church just to hear a message. We come to worship. Just forget the person next to you. Just worship him.
Nisongoto mufuna fedzi, mulaedza wopera, zvino huno ndi urosha, aridzi chivizonu tofa mulaedza fedzi, rida urosha, hangwani ngamtu aritini anu, itanu murosha.
Oh, how beautiful, how wonderful.
Oh, zonakahani, dizwabudiani, itanu mubuzango muhanu, anitu teya umubuzanga uwelela, itanu mubuzambirini anu, ndi aufuna mreni. Kangwele chivichanga, o nene. Do robo chena ya marungu. Dina uzuro. Mbira na kare. Zino ndiko labelesa. Ulindela na utulucherwa iyo dorobo chena yeyohane aibona ichita.
Our Father God receive us.
Kotsi yashu mudzimu ritanganedze rikotoda. Musirote chereza ifi, roturu chelwa, mbiduzashu zina dora la iwe. Munga toro, yoturu chelwa, kudamguana kamadi. Muya washu na dora la iwe, o mzimu.
Longing and waiting. Waiting that hour that when Jesus shall come.
Roturu chelwa na urindela. Urindela iyo awara ine Yesu adubia ngayo. Rurindela chipinga chine radubidzora rutomboni. Usu ima panda muhatu ulikakaturo. Zono pira rofa kasuza shango. Naona rojenaka Kristo uno ojia katuro zashu. Ndi ene ramile washu zino. Kachi duro chabula mkani. Ramile washu wabudi ane akaudi burashu urabela munandu washu. Usikarichidi wauri arongo fanemo. Munga kala zimuruane afune yao ano macheroni. Ora roka butanzi yawe. Unongawea mapeni awe. Uvachenda dhaafa. Ndugu dori asibuketu anga ndibuketu hamzimu. Ngomre na rifunza batu. Aunachibu ya kamu utu na chiti. Mututoba mini ane iwe. Wabananda banaye. Izi nichiri zicha mzimu. We avele la karine. nahone ri kurufera kaufanirwa hawe usika hashu nahone ria ulosha mudzimu muketo wangamanda ngaburenda hawo ngauri uriita chipidza kamubuso wawo muhuru kandimbo dzaukuru riutanganedza mbiruni dzashu ngarutendo nangachiridzi rutenda uri worineya uitira kugara mudzimu uitira tshumiro ya mudzimu zvino murena podza valwadze musi vachida kurabeleriwa ano macheroni vanei ili dakaro line vaturucheropora vatendere vadhive uri hezi zvituku matupo aleruwawo ehavewa kavo atova chipinga chituku chaulingwa mudzimu uya zvidiva zvote ozviita uri avone uri rudoita miningazo mudzimu oraruhani ngave achibvera nda apo novahuwerera uyo mushumo wokunyerawo ngave uhu ngave vasatongi iwe ngaugidima apa naapo nangomuna nda soruga atidhivi izvi izo murena ngave vachiima tsutiti vari murena ndi iwe wonchidzawo ndi iwe wanyitira hezvi zvitu ndiyautenda nahone ndopfurufera iwe namusi unondirabera uri utendere hezvi zvitu kava vatu ngadzina lakristu. Amen.